jama une kanjari.
That's what checker.
Na manicure. Dina money.
Yeah, yeah. Na
yafu.
Ukashinga mangwa na uchava sambo tundo shuwabo. Kutimuso vambo kumukira pamsika uchitengesa mangoka. Na matira asu, jikukutu, jirimomu round, jikuputu, jino kutambisa round, gudum gudum, shinga zisina doubt, tambo one vanhu vano kusimbisa kuti weka, wega unoskunda weka, bayara gabuda bemba, sina tenzi dagai kunda meda, vaingo nditi weka, wega unoskunda weka, bayara gabuda bemba, sina tenzi dagai kunda meda. 24/7 yanda ivat matebosa singa tene vachiti chinja pe ugatsika machea aga naranyura oso isa prayer chinzwaka asinda ingoziva zvandaida hama saivepo andaiba moyo waiteta zvinji zvandaitya pfungwa neshungudzo itanisa panika ndega ndega ndegani vaingoti unosvikunda wekanisha ringa kumusoro hariko mwari akupe moyo wakasimba senjanji. Wega unoskunda weka, bayara gabuda bemba, sina tenzi dagai kunda meda. Vaingo nditi weka, wega unoskunda weka, bayara gabuda bemba, sina tenzi dagai kunda meda.
Chitokara wato buda bano buda ozuva, warira mumadiri unogonda kunyura. Namonde gazo ona onda tokura. Ndipo pandakadzidza kuzvimiririra ukangoterera miri unotamba namo inouya nevana vayo yoti tave pano ndopa unozoona kuti dzaive ngano dzataiona mumamuvhi mukawave mambo pano toita kumuwadira tiri mumusango takamirira vakadhibha tinotenga ramo vakatanga chimbosaiza titave pano ndipo patinozodawo vaya vaya vanonditi wega
wega unosvikunda wega. Bayara gabuda bemba, sina tenzi dagai kunda meda. Vaingo nditi weka, weka unoskunda weka. Bayara gabuda bemba, sina tenzi dagai kunda meda.